mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechipiri 15 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti zvino zviri muchirongwa chanhasi.
Isu mafungiro edu anga ari kuti kana hurumende ichiona sekuti ingazokwanisa kugadzisa nyaya iyi kuda muna machi dai yambotsvaga mari yechimbi chimbi inonzi rescue package pachirungu ingakwanisa kuti vaarairidzi vakwanisewo kuti vaende kumabasa.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi rinokurudzira hurumende kupa varairidzi mari yechimbi chimbi kuti vaende kubasa nhaurirano dzichiitwa.
Tinongoyeuchidza vari kungopa maallegations ekuti munomhanyira kuna nhingi nanhingi. Sandizvo pakamhanya nasisi Beatrice Mutikana naIrene Petrus pakasungwa namatena danda na Douglas Mahia 2016 vekuZANUPF pane akataura kuti mamhanya nepubrozi zvakadai ndozvinoita Zimbabwe Lawyers for Human Rights ende charamba ichienderera mberi. Nekumhanya
sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoramba mashoko ekuti haribati vanhu varinobatsira nenzira dzakaenzana.
Handidaire kuti achatumira mauto pange kuti anoziva kuti mauto ekuUkraine akawanda chaizvo plus vari kutsigirwa nemauto ekuNATO ari munyika dziri munharaunda imomo.
America neUnited Kingdom zvinotarisira kuti hurukuro dzichapedza nyaya iri pakati peRussia neUkraine. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hurumende inofanira kuchinja maitiro ione kuti zviri kuitika muzvikoro kuvana vechikoro nevarairidzi zvitarisiswe nekugadziriswa nekukurumidza. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanirwa kushedza musangano nemasangano ose anomirira varairidzi nyaya iyi ikurukurwe vanhu vaende kubasa uye kuti vana vechikoro vadzidziswe zvakanaka. Dr. Joe vanoti varairidzi chaivo chaivo vanodzidzisa muzvikoro vakabatana zvikuru panyaya iyi vachiti dambudziko riri pavatungamiri vevarairidzi vavanoti havana kubatana. Dr. Joe vanoti vamwe vari kukonzera matambudziko ndevezvematongerwo enyika vakaumba masangano anomirira varairidzi. Tabata Dr. Joe tikatanga nekuvabvunza zvinofungwa nesangano ravo pamusoro pamamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
PTZ haifari nemamiriro akaita muzvikoro nokuti hapana nhaurirano dzamandorokwati kuti tivhure zvikoro. Takatarisana masalaries amateacher, takatarisana nemanegotiations, takatarisana nemamotivation of teachers, takatarisana zvekare nokuona kuti denda recovid harizoparariri muzvikoro.
Pane pfungwa yekuenda kubasa nekukurumidza here?
Hongu pfungwa yekuenda kubasa iripo, asi mweya ungada mari ndo isipo ikuvarairidzi kuti vakwanise kunge vachienda kubasa. Saka isu mafungiro edu anga ari kuti kana hurumende ichiona sekuti ingazokwanisa kugadzisa nyaya iyi kuda muna machi dai yambotsvaga mari yechimbi chimbi inonzi rescue package pachirungu ingakwanisa kuti vaarairidzi vakwanisewo kuti vaende kumabasa. Asi chikurukuru chinopedza nhamo dzese dziri muvarairidzi kudzosa mari yavaitambira yeUS 540 ndo yatinoona zvokuti ingapa kuti zvinhu zvidakare zvive muchechetero mvura yegwe muzvikoromo. Nokuti kunyangwe tichaakada hationi sokuti pane zvaangaita izvozvo tatakamirira kuti tireceive masuspension ema members edu asinonzwa sokuti minister vanenge vaita muchuchu vaona kuti vanga vaita mateya kuda kuchaja vanhu vasingakwanisi kuchaja public service commission zvekare inenge yaita mudumbu nokuti isi takaiudza kuti varairidza vana mari saka haikwanisi kumhanya kusatenda woma teacher isina kupindura dzamba yatakavanyorera.
Dr. Joe, varairidzi makabatana zvakadini panyaya iyi?
Varairidzi chaiyo chaiyo vanoticha muzvikoro vakabatana asi vanhu vasina kubatana vatungamiriri vavarairidzi nokuti kune vamwe vanopota vachikandirwa mabhonzo vachiruma mabhonzo ane supu kupfuura vamwe. Kune vamwe vari mumagovernment parastatals vanotungamirira maticha unions vamwe maleaders vari maparastatals maviri kwavanowana maus dollars. Vamwe vakataimirawo kuti pada vangazoita vana minister of education vabatsirwa nebato riri kutonga iri. Vamwewo havana zvavanotoziva vanongotiwo kwavanza kunoenda vamwe ndokwoenda. Saka ndo vanhu vatinoona sokuti vanoti dhivhaidha asi tikatarisa varayiridzi vari muzvikoro vese vari kunongwa sose nomuromo nhamo iri kutamba wish pamusana pavo ivavo vanhu vakabatana asi discord iri kuvatungamirira uyezve mapolitician nokuti kune mapolitician vakakireta maunions. Kana tava kuda zvemari tinoona vamwe vachimhanya kuda kutituka asi vachiti vanotungamirira varayiridzi. Varayiridzi vanotungamirirwa neany other mutungamiriri vaita nzira pamuviri tsumbo yaro wadapi.
Kusaenda kubasa kuchapera rini?
Kusaenda kubasa tinoona sokuti kunokwanisa kuzopera kana tagara pasi kutaurirana chokwadi uyezve tichigadzirisa mari dzinotambirwa navarayiridzi dzinongova mashangura pata. Dai taikwanisa tikawana 540 ndinoona sokuti ingapedza kuramwa mabasa kwavarayiridzi. Asi chinhu chikurukuru kuona kuti tataurirana hurumende ichitaura namaunion ese kwete kuita wokutsvaga nokuti tinoziva kuti self pollination yagara haibatsiri inokundwa necross pollination. Saka hurumende ngaitaura namaticha union ese kuda tingawana danho rekuti tingaenda mberi zvakanaka kuramwa mabasa kukapera.
Avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takawafira Joe vari parunhare kumasvingo nestudio 7. Tatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro uye pataenda pamhepo vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Zvichitevera kusungwa kwemutevedzeri wemutungamiri weCitizens Coalition for Change vatendai biti nekumhanya-mhanya kwakaitwa nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti vabiti vabudiswe kubva muusungwa. Vamwe vanhu vakatanga kuti Zimbabwe Lawyers for Human Rights inosarura mumabatiro ainoita vanhu vachiti magweta mazhinji akamhanya-mhanya akakwanisa kubudisa vabiti kubva mumaoko emapurisa muchinguva chishomanana. Vachiti Zimbabwe Lawyers for Human Rights inongoita izvi kuhama neshamwari dzemagweta ayo kwete kuvanhu vose vose vainobatsira. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harisarudzi vanhu varinobatsira vachiti sangano iri rinomirira munhu wese anenge achorerwa kodzero dzake. Tabata vamafunda kuti tinzwe zvizhinji.
Tiri kufara zvikuru nekumushanda kwaita magweta edu kuti panenguva diki diki vanga vakwanisa kusvika panzvimbo. Ndozvatinoita izvo seZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti tozama kuminimaiza kuti tikurumidze kusvika panzvimbo. Angava ani, kungava kudotito, kungava kwamurinye, kungava kucholocho, Plumtree, Ngezi. Kai, kwese tinomhanya-mhanya, ngava Victoria Falls, ngava Chipinge, kungava kumabiya, tinomhanya-mhanya chose kuti Kariba, kuti vanhu vasakumbunyikidzwe kodzero dzavo. Ndiyo rapid reaction yeZimbabwe Lawyers for Human Rights iyoyo yanga iri at play nhasi, vanhu vazongoiona nhasi iri at play nekuti pasina nguva biti vanga vazosiyiwa vachinzi hapana mhosva yavaiita. Amagweta edu haana kwaakarerekera sezvamunoziva.
Vamwe pasocial media vari kuti kumanya manya uku kana kuti rapid response yenyu iri kushandiswa pashamwari neyama dzemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights chete kwete pavanhu vose vose munoti vamafunda
pano mwatatombozwa achida kuti ah ndoda kungomirira ava chete hana kwaakarerekera hakarese kuti munhu ndewe green ndemutema mutsvuku muchena munhu rudzii tinongoti as long as pane kuchurwa kwekodzero zvinowirirana nemavalues edu eZimbabwe Lawyers for Human Rights tinomhanya mhanya topindira kana dziri nyaya dzatinoita sezvamamboona panoda kutaura kuti makanongomirira vanhu veopposition kunongomirirana vakadai so kuwana matema adandava wana Mahia, wana Douglas Mahia, wakamiri wana mai Beatrice Mtetwa 2016, wanu ye opposition here, mda hundu zote wanu ye opposition, wanu kwa siri kuzani PFL. So zeti lechara itarisi, kuture bata uripi, ure ndonga, ure triple C, ure MDCT, ure MDC Alliance, ure ZANU, ure party IP, tirongo teresa zvinhu zviri kuitwa zvinhu zvinokupindira nemavalues edu here so tinongo yeuchidza vari kungopa maallegations ekuti munomhanyira kuna nhingi nanhingi sandizvo pakamhanya na sisi Beatrice Mtetwa na Irene Petrus pakasungwa namatena danda nanana my Douglas Mahia 2016 wekuzanu PF pane akataura kuti mamhanya nepropose zvakadai ndo zvinoita Zimbabwe Lawyers for Human Rights ende charamba ichienderera mberi nekumhanya charamba ichienderera mberi nekumhanya kumhanya kudaro ikoko kana pane zvakanga nesika hatimboregedze kumhanya tinopindira munyaya dzekuti kodzero dzevanhu dzisambonyukidzwe
vabiti vachadzokera kudare rini uye mhosva yavo yava kuzikanwa here
vabiti vasiyiwa pakumareleaswa kumagweta avo and hatizivi kuti vachada kuzoenderera mberi sei vanhu ivava nokuti mhosva yavo hatinonzwa kuti mhosva yekuti kudii so tichangoramba tichishanda ndo basa redu iroro ndo zvatakamirira izvozvozvo and toziva kuti zvinounza vavengi kana kutaura kwakawanda asi tagara tisiti hazvijaira izvi tinotomirira vanhu vakawanda zvamunoziva kuti hatitombotarisisi kuti ndiyana nagogo chinyerere vananani vamunoziva vatinomirira tichiramba tichiita basa redu seZimbabwe Lawyers for Human Rights yakajeke iri kwese kwese muzimbabwe zetilechavo
avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira mafunda vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti kwezuva rechitatu hapana vanhu vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose asi vamwe vanhu mazana maviri ane makumi maviri nevaviri 222 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vachingova pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi manomwe nevana 5374 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi matatu nechimwe nemazana matanhatu nevatatu 231603 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira chirwere cheCovid-19 vakanga vava mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu ane gumi nezvishanu nemazana matanhatu ane makumi maviri nevanomwe 4,315,627 vabayiwa nhomba mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi mana nezvitanhatu nemazana mapfumbamwe ane makumi matatu nevanomwe 3,346,937 ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi masere nezvina zvine mazana manomwe nemakumi manomwe 84,770 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi tombo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi heraldi rinoti vashandi vehurumende vose vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19 pasina chikonzero havachabvumidzwi kushanda uye havasi kubhadharwa kusvika vataurwa navo pamusoro pekusabayiwa nhomba. Munewsday, mutungamiri werimwe bato reMDCT amai Tokozani Kupe vanoti bato ravo richazivisa munguva shoma shoma iri kutevera mapato achaita mubatanidzwa nebato ravo kuti vakwikwidze musarudzo dza 2023 vakabatana. Munewsday makare, vatsigiri veZANU PF kuMuguza kuMatabeleland North vanonzi vari kumanikidza makomiti ezvikoro kana kuti school development committees mudunhu iri kuti avape mazita evarayiridzi vasiri kuuya kubasa. Varayiridzi mudunhu iri vanonzi vari kutyira upenyu hwavo sezvo nyika yakatarisana nesarudzo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadipa Studio 7, Magadipa Studio 7 apo. Ndiri munhu rwangu muZimbabwe, ndiri pakarimba apa, ndoitwa Tanya Tanya. Toda kukurudzira vanhu kwakaitwa musangano wamunangagwa kuipwedi kuti vanhu ngavasafarire kuita kunzi vaupa matendo tidzi kuti vange vachigara zvoupenyu vainhaka yevana. Ngavafanira kuziva kuti ngatichakanganisa chihope chane zuro nehope nekuda kwekuti ZANU-PF ndozvainoita kana yakuenda kumaelection. Munofadzwa after vahwina maelection kana kuti variga munodzoka futi makupwanyirwa ipapo apa. Hakuona kana chobobudira vanhu veZimbabwe ngatisanyeperwei, ngativhurikei, ngationei, ngativhurisei, ngativhurei meso tione zviri kumberi, kwete kungoramba chingonyengedzewa nesweet every day.
Studio 7, Makadiva Shamarari Mose. Kufara nekutenda nenyuzi dzamunotipa dzechokwadi maringe nenyika yeZimbabwe. Tirangotaura pamusoro paachiwenga nezvavakataura kuti zvokurovana hazviite. Ndisingotaiwa achiwenga kana makataura zvichibva pasi pemwoyo wenyu, ndinotaiwa makura. Tozotaura pamusoro pamunangagwa kuti speech yavo sapurezidendi haina kunaka, kuti imimi ndimi mucha hakuna umwe munhu anotonga Zimbabwe kana opposition kusara kwenyu hazviite. Kwenyu kwacho muri kutonga nedemo, hapana ari kusarudzai, muri kuita zvekuriga. Iye zvinezvi vanhu vari kufamba usiku makavatakudza mabhegi emaballot papers kuti vanoriga, hazvina kumbonaka. Vamunangagwa, itai semunhu mukuru. Ndaifunga kuti muchiadressa crisis yeeducation. Muda kuurayirei kueducation imakadzidza wani? Muda kuurayirei kueducation yevazukuru vedu vedu wee? Generation imaiurayirei kumhosva ndeyei? Vamunangagwa, itai sapurezidend. Tinoexpecta kuti kana maunganidza vanhu muchiadressa zviri kunetsa munyika.
Kudhara uya neutinyi uyu autatekutadza kutora zvitupa dai vatouya famba votaizirwa nezvitupa tatotorawo zvitupa taona mukana kutora zvitupa. But izvi zvakatooma, toda kuti titorewo zvitupa tigogotawo kuti takarusira tozvitora nei mabheti nawo inoti ana ma-ATMs toda kutovhotawo kuti tishandurei. Izvi zvakaoma munyika umu. Nhau dzake dzaanotaura zvavona zvokuti hapana anotuka yopoliticawo zvo aita asikadombo.
Vahwandi makasimba here, ndoda kukwazisai ndinotenda nebasa guru ramuri kuita. Ndini Tovi, ndiri pagwagawapo. Ndoda kutenda zvangu nebasa ramuri kuita. Ndinotaura pamusoro pemashoko amunangagwa ndichiti haambotadzisa kurara kana kutadzisa kana kutishayisa hopa nekuti vanopikisa vangaitongi. Aiwa, isusu tisu vechidiki tinoti munhu vazvarwa zveZimbabwe tinogadza vanhu, tisu tine masimba tinogadza vanhu, kwete iyo ivo havazvigadze. Saka tiri kuti aiwa, masoja nemapurisa musaguma kushandiswa musina mari dzamuri kuhora, muchingopiwa tumari tishomanana. Motonzi tumai kunodzivisa vanhu vane ramangwana. Aiwa, ngaapinde hake mukomana.
Ini nenguva isina ndakamboteerera zvangu ndinyatsonzwa vanhu vachitaura havo zvese zvavanoda paStudio 7. Zvikuru sei ndinoona kuti vanhu madiaspora chokutanga tokutendai kuti makatengera president chamisa mota, ndizvo tokutendai makakontributa. Asi kana mukangochiromuka wawata zvokuwata zverudzi rupi, musina kuuya kuZimbabwe kuzovhota, munenge muchitiregerera. Kupopota kwenyu muchiri koko kumadiaspora kwenyu koko hakuna zvakunoshanda. Uya kuvhurejisti kuvhota uvhote, kwete kungotaura kuti mukomana ngaapinde ugere woda tapinzwe nani. Ini ndikaisai yangu vhoti usina kuzaya kusakangwa kuti namba yechinoita sei, vanopedzisira kutiriga vanhu. Kwete kungoramba muchingotinetsa pastudio kuti mukomana ngaapinde ngaapinde. Uyai mutaure muri kuno kuZimbabwe muregisti amupinze mukomana wacho iye
makadi pa studio apo makadi ko vanakoma dzongo ndinorodzwa wangu namadzimai ari kuZimbabwe koto nemuchipururudza paya vamunangagwa vachitaura memuchipururudzira chipo paya chinokunakidzai muchipururudza vamuchiombera maoko memuchiuchira chii paya nemaomero akaita zvino kumushashuwa ezvematicha haana kana mari but ticha akakosha kudarika munhu wese kunyange kupuresidendi vamunopururudzira ivava vakabva nekuna ticha vakadzidziswa naticha kutaite puresidendi kungava ane zvakani basa rakadini unohora mari yakadini akabva nekuna ticha but hamusi kubata maticha bo vana makagara nawakumusha ndopanoona mumwe munhu achipururudzira vamunangagwa achitaura kuti hakuna opposition party inotonga motopururudza kuombera maoko munondigumbura mani vanhu vari kuZimbabwe ino maomero akaita nyika hamuzvioni kupururudzira kuti umwe munhu ari achiguta nemhuri dzake nevana vake vari kudzidza so kunze kwenyika venyu makagara navo mudzimba maticha hapo mari topoona mumwe munhu achipururudza kuridza mhetegwa kuuchira maoko nichiuchirira ed achitaura munogumbura vanhu vekuZimbabwe
vanhu vari kumusha munotigumbura tinoshuvira kuona vana vedu vachikura vachinda tichigezesa vana vedu takagara kunze kwenyika tichisiya nyika yedu yeZimbabwe nenhau dzavamunangagwa dzidzi tichitukwa tichitwa sei muno kusina South Africa asi topoona mumwe munhu achiridza mururu kupururudza chinopururudziwa chii madzimai mukai mhani mwana vana veZimbabwe
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica vatungamiri veAmerica neUnited Kingdom vakati nezuro vachine tarisiro yehurukuro dzinomisa Russia kuti isapinda muUkraine zvechisimba asi vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pamuganhu weRussia neUkraine nezuro vaJoe Biden vakaita hurukuro navaBoris Johnson vakabvumirana kuti nyaya iyi inogona kugadziriswa pasina kurwisana kunyange zvayo ine mauto anopfuura zana rezviuru pamuganhu wayo neUkraine Russia inoramba kuti inoda kupinda muUkraine zvechisimba nyika dzinopfuura 12 dzakatiudza vashandi vadzo kuti vabude muUkraine dzichityira kuti kurwisana kunogona kutanga chero nguva nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vanoti kunyange hazvo zvichiita sekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pamuganhu wenyika mbiri idzi havaoni Russia ichipinda muUkraine zvechisimba sezvo mauto eNATO ari padyo uye sezvo upfumi hweRussia husina kumira zvakanaka zvokuti Russia ingazvisikira moto muziso kana ikapinda muUkraine zvechisimba
pane zvinhu zviviri apa chekutanga ndechekuti Putin mutungamiri wekuRussia anenge ari kuda kuvhundutsira Ukraine kuti isaunze mauto ekuNATO munyika make ngekuti ari kuti Ukraine neRussia wane bhodha imwe cheteyo chinhu chechipiri ndechekuti ane waPutin wane chido chekuti kurongwa kwenyika dzekuEastern Europe pasi peRussia zvakaitika nguva yeCold War kudzokerwe zvekare asi munhu akafarira kuti nyika dzekuEastern Europe dzingana Ukraine dzingana Latvia and so on dziwe independent ada kuti dziwe dziri pasi peutongi weRussia manje ari kuedza kuchichidzira handidairi kuti achatumira mauto pa ngekuti anoziva kuti mauto ekuUkraine akawanda chaizvo plus wari kutsigirwa nemauto ekuneto ari munyika dziri munharaunda imoko asi chinhu chikuru chaizvo ndechekuti upfumi hweRussia hauna kusimba chaizvo saka manyika dzekuneto neAmerica neBritain neCanada dzatidzo mukatumira mauto kuUkraine tichaunza masanctions akaoma chaizvo kupfurikidza aripo izvino izvi. Chimwe chinhu chiripo ndechekuti vatungamiri vemauto ekuRussia vakataurira waPutin kuti vakanzi vaende kunorwisa kuUkraine anenge ari makata chaizvo ngekuti Ukraine ine mauto akasimba chaizvo and wati havana chokwadi kuti vangazobudirira madonzo awaPutin yekuningira yekuda kuti watonge nyika yeUkraine watsvije kutungamirwa kwenyika yeUkraine.
Ndanzwazve vachitoti president vokuUkraine vachiti ivo vakataurirwa kuti Russia ichapinda zvechisimba muUkraine nemusi wechitatu. Munoona sekuti kuchichidzera here kana kuti zvichaitika?
Kungofungidzira kweAmerica nedzimwe nyika. Kana Russia yakupinda itaure kuti tichauya musi wakati inongouya, inogona kuuya nhasi uno, inogona kuuya usiku anytime. Watungamiridzi wemauto ekuAmerica nekuBritain vari kutiwo kuongororwa kwavo kwekurongwa kwemauto ekuRussia pamugano neUkraine kunoratidza kuti Russia yatoo padyo. Vakufungidzira kuti maybe musi wechitatu, asi kungofungidzira hazvinei kuti kana musi wechitatu wasvika mauto anobva apinda. Anogona kupinda iye zvino, anogona kupinda mangwana, anogona kupinda musi wechina, anogona kupinda anytime. Asi inini handina chokwadi chaizvo chekuti mauto acho angapinde ba because zvichazoitika kuRussia kwakadaro chekutanga vanofanira kukunda mauto ekuUkraine. Kana vaakunda vozodzvanyirira nyika yacho iyoyo, vanosvika kupi? Onai makore akapfuura vakamboenda kuAfghanistan havana kubudirira. Chichaita kuti vafunga kuti vachabudirira ngekuti kukunda nyika mumauto chinhu chekutanga chechipiri ndechekuti uchazoitei kana wakunda? Uchavatonga here? Ukrainevachabvumwa here kutongwa? Saka vari kuzviisa mumadhaka vanhu vokuRussia vacho.
Sei Ukraine isingaratidzi kutya zviri kuda kuitwa neRussia izvi?
Ngekuti vangochirwisanisa kwemakore gumi ezvinoka. Russia yakatora Crimea nemauto, ikatora futi chimwe chidimbu chenyika yekuUkraine chiri kueast. Saka vekuUkraine vangoona kuti kungoshungurudzwa kwavanga vachiitwa kwemakore chena. Saka vari kuti hapasisina chinhu chitsva panapa. Saka ndo pfungwa dzavo idzodzidzi. Ende chimwe chinhu ndechekuti wapuwa courage nekuti mauto ekuNATO aapadyowo zvekare nemasanctions ekuNATO, kunyanya Germany nepipeline yanga ichizopa nyika hanzi 40% Russia revenue. Germany yati ichaivharwa pipeline iyoyoyo. Saka zvese izvozvo zviri kuita vanhu vekuUkraine kuti vave nepfungwa dzekuti apa mazviitike ba.
Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinokurudzira hurumende kupa varayiridzi mari yechimbi-chimbi kuti vaende kubasa nhaurirano dzichiitwa. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoramba mashoko ekuti haribati vanhu varinobatsira nenzira yakaenzana. America neUnited Kingdom dzinotarisira kuti hurukuro dzichapedza nyaya iri pakati peRussia neUkraine. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Yevai nusu zakari manero anasi apo tichukupa zedzime na o. Ini tanono kawande. Yiri Washington DC nchiti moswela zakanaka.